Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vabvuma kuti kune vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 asi vakabatwa nechirwere ichi muchinoi nekaroi. Dr. Masocha vanoti munhu akabayiwa nhomba akabatwa nechirwere cheCOVID-19 ukasha hwacho hunenge huri hushoma.
Hazvinopo kabayiwa COVID ka wakutaura kuti ini handichaningirika handichaita COVID because wabayiwa COVID-19 vaccination. You still think that is, but kana uchinge waiwana ka utaura kuti masymptoms acho they are not that severe as compared kuno munhu asina kubayiwa. You can still get it, but that's why you see it, we are using machete, vakabayiwa, who are tending to be filling out before the test. Even right now, but in the hospital, but don't know what I got to open it. I can tell you which are positive. But my symptoms actually are just mild. That's what we are seeing.
Izvi zvatsigirwa nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Bazi chiripo ndechekuti kune vakabayiwa hautarizi kurega kupfeka masika. Kana vakabayiwa still unogona kubata chirwere, unoramba uchingopfeka uchingoteedza mitemo yakaitwa pasi neWHO.
VaMujiri vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuitira kudzikisa mukana wekubatwa nechirwere ichi uye kuti vakabatwa nacho vakwanise kurapwa zviri nyore. VaMujiri vanokurudzira vanhu kuti vatevedzere zvinodikanwa pakudzivirirwa kwechirwere ichi kwete kushaya hanya sezvo chirwere ichi chiri kuuraya.
Iwe jena kana wakabayiwa, kana wakatobayiwa unoramba uchicherechedza zvakaitwa neWHO. Handiti kupfeka masiki, kugara mumba, kunze kwekunde zvasungira kuti ubude kunze, kugeza maoko netsvipo nemvura inomhanya nekusanitaiza nesocial distance. Izvi zvinoita kuminimaiza kuti iwe usabate chirwere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubayiwa nhomba hazvireve kuti munhu haazobatwa nechirwere asi kuti akabatwa nacho ukasha hwechirwere hunenge huri hushoma.
Basa renhomba nderekuti vanhu vasaite severe disease, kureva kuti kana wabatwa nechirwere chaCovid hauzonyanyi kurwara zvokuti uende kuchipatara kana kuzoenda kuICU. Saka ndochokutanga ichocho, vanhu vakabayiwa nhomba vanogona kubatwa neCOVID-19 asi havafaniri kurwara chaizvo chaizvo. Chechipiri ndechekuti zveiyo nhomba yedu yeSinopharm yatisataudzwa kunzizvo efficacy yayo yakamira sei. Kune dzimwe nyika dzakatestawo kana tichitorawo manewspaper reports ekunana UAE vaitaura nezvema79%, kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kusvika 21% vasinganasa kutora nhomba iyi zvakanaka, isinganasa kushanda muviri mavo. Saka ivavo zvakare ndevamwe vari at risk.
Dunhu reHurungwe rinosanganisira Karoi nderimwe rematunhu madiki akavharwa senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Mamwe matunhu akavharwa anosanganisira Makonde, Chirundu neKaribha. Pavanhu zana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 151 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro, makumi mana nevasere kana kuti 48 ndeve mudunhu reMashonaland and West, vanove vakawanda kudarika mamwe matunhu ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.